Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri Gunyana 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kazhinji yamunangagwa vanokanisa propaganda yavanoda kunyepera nekune dzimwe dzinyika kuti kudai zvinhu zvakanda zvakanaka munyika. Saka izvi ndiwo mukana uno wekuti aiwa tijekeserane pachena nedzimwe nyika vese varipo kuti aiwa musanyepirwa nemurumuri. Zvina zvina nyaya zvakanaka kumusha, that's why tiri muno.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisira kusvika muNew York nhasi kumasangano weUnited Nations General Assembly, asi vachitambirwa nevanhu vari kuratidzira vachiti ngavasungwe nemhosva yekubata chibharo yavari kupomerwa uye kutyora kodzero dzevanhu. Banga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank raburitsa gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe ndiyo nyika iri kudhura chikafu zvakanyanya kudarika dzimwe dzose. Amai Emily Sikala, mudzimai wavaJob Sikala, mumiririri weZengeza West mudare reparamende, vambosungwa nemapurisa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kusvika muNew York nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly, asi vachitambirwa nevanhu vari kuratidzira vachiti ngavasungwe nemhosva yekubata chibharo yavari kupomerwa namuzvare Susan Mutami uye kutyora kodzero dzevanhu. Bato rinopikisa rePeople's Patriotic Party raudza Studio 7 kuti rapiwa mvumo yekuratidzira panhandare yeJF Kennedy muNew York pari kusvikira vamunangagwa nhasi. Misangano yeUnited Nations yakatanga nezuro uye vamunangagwa vakatombopinda munomwe waizeya nyaya dzedzidzo kuburikidza nedande mutande vasati vasimuka kuenda kumuzinda wesangano iri kuAmerica. Dingindira regore rino rakanangana nekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika dzepasi rino, kana kuti a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges. Vamunangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pegungano iri svondo rino. Pane vamwewo vanosanganisira vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vari kuratidzirawo kuNew York svondo rino. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGodfrey Kurauone vaimbova kanzura kumasvingo.
Chekutanga ndechekuti hatisi muno vazhinji vedu nekuda, hatisi muno by choice, asi tiri muno nekuda kwamaridzenzi akasiyana atakabvira kuZimbabwe. Vamwe vakatiza kushaya mabasa, vamwe vakatiza kumbunyukizwa nehurumende yeZimbabwe, vamwe vakatiza kuurayiwa, vamwe vakatizawo kuona kuti upfumi hwenyika hwasi kufamba zvakanaka. So munhu wese ari muno haasi muno nekuda, asi vakatiza madambudziko ako.
Saka sei mafunga kuti muratidzire pamusangano mukuru wakadai weUnited Nations?
Isu toonana kuti ndiwo mukana wekuti zvatisiri kumba paground, asi tawanawo mukana kuti tifesane naye timuudze pane zvichemo zvedu kuti aiwa ka iwo dewamira kumunikidza kodzero dzavanhu, iwo dewamira kuita uori, dewagona kuita zvakadai nezvakadai zvinoendesa nyika kumberi. Ndo chikuru chatikufambira. Aiwa, hatifambira bopoto. Aiwa, asi tikufambira kundoratidzira zvinyunyuto zvedu zvatinazvo maringe nematungamirirwe akuita nyika.
Asika vamunangagwa vari kutivo vakwanisa kuvandudza zvinhu zvakawanda, mimwe mitemo yakaita sana aipa nana posa, vachitiwo zvinhu munyaya dzezveupfumi zvinenge zviri mugwara.
Kazhinji yamunangagwa vanokanisa propaganda yavanoda kunyepera yekuti dzimwe dzinyika kuti kudai zvinhu zvakanda zvakanaka munyika. Saka izvi ndo mukana uno wekuti aiwa tijekeserane pachena vedzimwe nyika vese varipo kuti aiwa musanyepiwa nemurume uyu. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumusha, that's why tiri muno. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzekodzero dzevanhu, that's why tiri muno. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzeuori, that's why tiri muno. Ndo chinangwa chikuru chatiri kufambira kundodemonstrata kuNew York musi 23 na24 September gore rinoiri.
VaGodfrey Kurawone vaimbova kanzura kumasvingo uye vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vange vari parunare kuTexas muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abatawo sachigaro weZanu PF mudunhu reNorth America neCanada vaRegis Vusango.
Isisu ipapo tinenge tisipo. Tinenge tisipo nokuti president wedu havauyine kudomestic arrivals. Saka vanoda kundoprotesta, havo vanogona kuprotesta is their right. As you know kuti nyika yeZimbabwe inorespecta ma human rights, the right to demonstrate, and also nyika yeAmerica, United States of America, inoallow that as well. Saka hatina problem nevanoda kuprotesta against zvishuviro zvavainazvo. But chatoda kutaura nechokuti president wedu paanosvika somukuru wenyika vari kuya kuUN, vachasvika vachitogwa nedelegation zvinongoita mapresident yese ari kuya kuUN. Hakuna unotomboziva kuti vasvika, hakuna unotomboziva kuti vasvika nepi, vabuda nepi. Saka handioni zvichiseva purpose kune avo varoda kudemonstrata. Kana vaida kudemonstrata kumaamericans nevamwe vanongouyawo mavisitors anenge achingouyawo, hazve zviri kwavari. Isisu hatina chinoti muvha, hatina kana problem, hatina kana dambudziko nazvo. Tinotibayabaya nokuti kwanzi pane vafunga kuda kundoratidzira. Ikodzero dzavo ngavaite zvinovaitira semusangano wavo.
Asika bato iri rinopikisa rePeople's Patriotic Party riri kuti raona zvakakodzera kuti riratidzire imo muno muAmerica, sezvo ivo nemamwe mapato akadai savana Citizens Coalition for Change vachiwanikwa vachimbunyikidzwa kodzero dzavo dzekuti varatidzire muZimbabwe.
Handizivi kuti kuno kuAmerica kuratidzira, kuno kuAmerica zvinobatsira chii uye zvinochinja chii, nokuti kuratidzira kana uchiratidzira uchiti nokuti da kuti America iite regime change, ibvise government yeZimbabwe, handifungi kuti izvozvo zvichasevha purpose in this day and age. Zvaiitwa kudhara nguva yana George Bush ikwe zvino zvaana Tony Blair, zvakatoexpire. Kuchina government yeimwe nyika inoda kubvisa imwe nyika. As a matter of fact, handiti mazviona henyu kuti musi waDecember 13-15 gore rino ra2022 mukurukuru weZimbabwe wainvaitwa ku Africa US Summit nava Biden. For the first time after 25 years Zimbabwe yainvaitwa neAmerica kuti iuye ku Africa US Summit. Zvinova izvo resounding victory kwatiri musangano weZANU PF negovernment yeZimbabwe. Saka isi hatina chetinombovhunduka kwedu kuZANU PF negovernment yeZimbabwe iri kulidha nyika yeZimbabwe. Zvinhu zviri kufamba, vanoratidzira ngavaratidzire.
Muchange muchiratidzira here rutsigiro rwenyu kuna vamunangagwa sezvamunogara muchiita gore negore panoitwa United Nations? Gore rino zvakamira sei?
Gore rino tine takazara isitiri kutosvikawo manherano, ndopatiri kusvika muNew York. Saka gore rino kune kwakazara, kuchauya vanhu vachabva kunana Australia, kuchauya vanhu vachabva kuBritain, kune vanhu vachabva kuChina, kune vanhu vari kubva kuZimbabwe, Botswana. Ithink ndingangoti Sadc region yese iri kuuya. Tichange futi tine mapato edu marevolutionary parties, tichange tine shamwari dzedu dzemuAmerica, December 12 movement inenge iripo, nemamwe maafrican groups ariko kuAmerica, maAfro-American groups nemamwe maAfrican countries vanova zvigaro zvemuAmerica vachange varipo. Saka gore rino tikutarisira uwando hwakanyanyisa kudarika hwatati taimboona.
Sachigaro weZANU PF mudunhu reNorth America neCanada vaRegis Vusango vange vari parunare kuCanada naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Amai Emily Sikala, mudzimai wavaJob Sikala, mumiririri weZengeza West mudare reParamende, ave kusvika mazuva zana ari mujeri kuChikurubhi, pamwe nedzimwe nhengo 15 dzebato iri ambosungwa nemapurisa nhasi. Amai Sikala vanzi vange vachityaira motokari kudivi risiriro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 negweta ravo vaFreddy Masarirevu, vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Maisikala vasungwa kuma11 vanga vachipomerwa mhosva yekuti vanga vachityaira mota ravo kudivi risiro. Vabatwa vakaendeswa pamapurisa. Harare Central Police Station. Vanotaurayo vachiti pavasungwa nemapurisa, vatombotaura nemapurisa zvakanaka. Vazongotanga kuita sevanopokana, sevasingahwisisani pavataura kuti mukadzi wavasikala. Ndopavabva vaendeswa pamapurisa paHarare Central Police Station. Apo mota yavo yambotorwa kwechinguva, vakanzi vanodzoka musi weThursday. Asi kuma round 2 o'clock mota yazodzorerwa kwavari, vakanzi vaende zvavo nemota. Asi mangwana vanzi vadzoke nemapepa emota uyezve nechitupa chavo.
Kuti vaite sei?
Kuti vakwanise kunge vachipedzesa maprocess ekuti vange vachishaya kukoti musi wechina na 8:30.
Pane mashoko ekuti mhuri yavasikala uyewo mhuri yavaGodfrey Stole vanova mumiriri wedare reparamende hadzisi kunyatso hadzina kugadzikana nekuda kwekuti kudzimba kwavo kuri kutenderera vanhu vasiri kunyatsonzwisisika vanofungidzirwa kuti vasori. Zviri kufamba sei? Mambotaura navo here nenyaya iyi?
Ichokwadi, vakambotaura nyaya idzodzo dzekuti pane vanhu vari kuuya kudzimba dzavo vasingahwisisike. Zvinova izvo zvaita kuti vave vanotya zvikuru. Izvezvi zvavasi kuziva kuti voita sei, nekuti havasi kuziva chinangwa chevanhu ava vari kuuya pamba pavo. Vanga vachitokumbira nekutotsvaga kuti vawane security yakati simbei, kuitira kuti vawane kubatsirikana, nekuti havasina ruzivo kuti vanhu vari kuuya ava ndivanani uye chinangwa chavo ndichei. Svondo rakapera, kwakauya vaviri vakauya pamba pavo.
Vaiti kudivana?
Vachiti vanoda kuvabatsira. Asi zvakazokatlamadza vanhu ndezvekuti pavakati ndokumbira kudainza vanhu vanochengetedza pamba pangu, vaviri ava vakapinda mota yavo vakatiza. Saka nanhasi vachiri kushamisika nekunzwa kutya nezvakaitika izvi, uyezve havasi kuziva kuti zvichange zvichiitika pamberi ndezvipi, nekuti havasi kuziva kuti vanhu vari kuya pamba pavo chinangwa chavo ndechei.
VaFredi Masarirevhu, vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vange vari parunare muHarare. NaBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mapurisa eZimbabwe Republic Police aparura chirongwa chekusunga motokari dzisina manumber plates kana magwaro akakwana, vachiti motokari idzi dziri kushandiswa kupara mhosva dzakaita sekuba, vanhu vachishandisa pfuti kubata chibharo nedzimwe, uye nhasi vati vatosunga vanhu vanodarika 50. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanangana nevaya vanotyora mutemo pamigwagwa.
Tiri kutageta zvekare motokari dzinotakura ruzhinji dzisiri kutevedzera mutemo pakutakurwa kwevanhu, dzisina kumira zvakanaka, dzatinotisi pachirungu dziri defective. Tichitarisa zvekare vanhu vari kungofamba vachipinda marobhoti matsvuku, nevamwe vari kukonzeresa kuti murodhi mwede nyonga-nyonga, nevamwe vari kuti motikari dzavanofamba nadzo dzemishika-chika dziri kupariswa mhosva marobhari, marepu nemakidnapping. Ndo operation iripo iyoyoyo yamaona kuti yatotangwa.
Vanyati havana kutaura kuti chirongwa ichi chichapera rini, vachiti chave kuitwa munyika yose.
Hatingatauri kuti chaitika kwenguva yazvakareba zvakare, tei tichiona nekufamba kwenguva kuti vanhu vari kuzvibata sei.
Mugwaro rekuparura chirongwa ichi, ZRP yati motikari dzisina magwaro idzi ndidzo dzinoshandiswa zvakanyanya kupara mhosva, uyewo vanhu vanoshandisa motikari idzi havatevedzeri mutemo yepamugwagwa, uye mapurisa kana mamwe vanochengeta mutemo vanonetseka kuziva kuti motikari idzi ndedzani sezvo dzisina magwaro. Vatiwo vachashanda nevamwe vanochengetedza mutemo vakaita semauto nemamwe mapazi akaita seCentral Vehicle Registry, Zinara Vehicle Inspection Department nemamwe. Vakafanobata chinzvimbo chemunyori anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato rinopikisa reCCC vaSettlement Chikwinya vaudza Studio 7 kuti zvakanaka chose kuti vanhu vatore magwaro emotikari dzavo, asi vakati vanoona sekutiwo chirongwa ichi chinogona kushungurudza vanhu sezvaitwa nhasi kuna amaisikala.
Ivo mapurisa vari kuti vane tarisiro yekuti pavanenge vachiita zvinhu zvavo, vanhu veCitizens Coalition for Change vachagona kuzvidzivirira kuti vasambunyikidzwa nemapurisa. Asi tinoziva kuti vari kushandisa mukana iwoyo kutogara vaine vanhu vakatonyora pasi kuti uyu nananga nananga tida kuvasunga patichange tichiita operation iyoyo. Tatozoona nhasi kuti mai Job Sikala vatosungwa kuchishandiswa operation iyoyo. Macitizens emuZimbabwe vanofarira kutevedzera mutemo, vane mota dzavo dzakaregistiwa. Vanhu vezano vatakaona kukabuyuni ndo vairova vanhu vane mota dzisina kuregistiwa asi dzakanyokwa kuti zano. MaCIO ndo vanotora vanhu vanoabdukta vanhu usiku vane mota dzisina kuregistiwa.
Mutauri webato rezano PF Chris Mutsvangwa vatambira chirongwa chemapurisa ichi vachiti chakanangana nekuchengetedza mutemo pamwe nekubata vanhu vanopara mhosva.
Zvinokwa kuita chirwere chekuda kusenzesa footage. Saka mapurisa azviona zvine kodzero kuti vadaire nyaya iyoyo nemutoo unokodzera izvozvo. Hatigone kuti nyika ine discipline ne organization yakabva muhondo iregerwe ichitakanywa nemakororo akatakura futi. Izvi Zimbabwe inoramba.
Zvimwe zvichaitwa nemapurisa pachirongwa ichi kusunga mawindi pamwe nemotikari dzinotakurira vanhu panzvimbo dzisingabvumidzwe. Mapurisa ayambirawo vemapato anopikisa nevaya vachada kuratidzira vachipikisa chirongwa ichi kuti vachasungwa. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema kuti mhosva dzekubiwa kwemari pachishandiswa futi dziri kuramba dzichiwedzera. Vamwe vari kuchema chemawo kuti bazi reCentral Vehicle Registry kana kuti CVR ndiro riri kupawo kuti vanhu vafambe nemotikari dzisina zvakakwana nekuda kwekuti vashandi veko vanoda chioko muhomwe. Kurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vakaudza Studio 7 kuti vari kuferefeta nyaya dzakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Hurumende nhasi yaita musangano nevashandi pasi peNational Joint Negotiating Council kukaguvi building muHarare kuzeya nyaya yemari dzavari kuti vari kutambiriswa. Izvi zvinotevera danho revashandi rekuda kuratidzira kutanga musi wa26 Gunyana vachiti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vainge vatadza kuzadzikisa chivimbiso chavo chekuwedzera vashandi mari mwedzi uno. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakati hurumende yakazvipira kuwedzera vashandi mari asi vakati vaNcube pamwe nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vachidawo kupiwa nguva yekuzeya nyaya iyi. Mukuzeya zvabuda mumusangano wanhasi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro werimwe sangano rinomiririra vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander.
Musangano waitwa nhasi weNGNC, hurumende yauya ichiproposa kupa vashandi vayo 25% increment pa $100 cushioning allowance yavari kuwana. Zvichireva izvo kuti inenge yawedzerwa ne$25. Saka pamari dziri kuwana masivil servants 175, zvinenge zvichireva kuti $100 yeya 125 ichinziyo cushioning allowance ne$75 COVID allowance yobva yaita yose yasanganiswa $200 kuUS. Hurumende yauyazve ichiti ichatibhadhara bonus asi havasati vanyatsopedzeredza, vachiri kuongorora vachiona kuti ndezvipi zvinokwanisika kuti vangatibhadhare sei bonus yacho.
Mazvitambira sei sevamiriri vevashandi?
Saka isu taongorora zvauya nehurumende tati isu hatigone kuti $25 iyi tikomente nezvayo uye kuti titi tinoida here kana kuti haina zvainotibatsira performance dzasara. Tati zvinenge zvakakosha kuti vatange vanyatsotiudza kuti bonus richabhadharwa rakamira sei.
Asi imi tarisiro yenyu yanga iri kuti paitwe sei?
Isu kutarisira kwedu nezvatiri kufunga ndezvekuti dai hurumende yagona kubhadhara $200 idzo dzidzi dzaakubhadharwa kuUS dollar yobhadharwazve pabonus, zvichireva kuti munhu anenge ane $400 muna November. Ndozvatirikuedza kuti employer atibhadhare.
Ko kumazim dollar uko matiwo kudii?
Tichitarisa mazim dollars atinowana taona ipapo kuti hurumende haina chairi kuedza kuronga kuda kutipa, asi isusu tati aiwa tarisai zvakare even kuzim dollar component.
Avo vanga vari amai Cecilia Alexander, sachigaro werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector unions avo vange vari parunare muarare na Blessing Zulu we Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chirwere che Ebola chinonzi chatanga kupararira muUganda uye chichauraya vanhu munhu mumwe chete pari zvino. Vakuru vezveutano musangano reWorld Health Organization vanoti mhando yechirwere ichi iri kupararira inonzi Sudan strain haiwanzowanikwe muvanhu uye vanhu vasere vari kufungidzirwa kuti vave nechirwere ichi uye vari kurapwa pari zvino. Vanhu vange vachiratidzira muGermany nhasi vadimbura bvudzi ravo mushure mekunge mumwe mudzimai wechidiki ane makore makumi maviri nemaviri mana amira akasungwa muIran musi wa 13 Gunyana afa ari mujere rekuUkraine. United Nations yati nyaya iyi iongororwe zvizere. Amina akasungwa achinzi ainge asina kunyatsozvivhara mumusoro make zvakanaka. Banga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank raburitsa gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe ndiyo nyika iri kudhura chikafu zvakanyanya kudarika dzimwe dzose. Blessing Zulu weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Ongororo iyi yakaitwa pakati pemwedzi yachivabvu kusvika muna nyamavhuvhu zvikaonekwa kuti mitengo yezvinhu muZimbabwe yainge yakwira panguva iyi nezvikamu mazana matatu nemakumi mashanu nematatu kubva muzana kana kuti 353%. Nyika yaitevera Zimbabwe pakudhura kwezvinhu eVenezuela kwouyawo dzimwe nyika dzakaita seIran, Argentina, Ethiopia neRwanda. Vanhu mamiriyoni mashanu vanonzi neWorld Bank vakatarisana nenzara muZimbabwe. Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti zviri kutaurwa neWorld Bank zvinoratidza kuti zvinhu zvaita midigari munyika.
Chiratidzo chikuru chekuti upfumi hwedu pare zvino hauna kumira zvakanaka. Chiratidzo chikuru chekuti zvinhu zviri kudhura uye chiratidzo chikuru chekuti pane zvinhu zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa zvikuru sei kana zvikafu chava kudhura zvinoreva kuti vanhu vakawanda vanenge vakufa nenzara.
Ko chii chaizvo chapa kuti zvinhu zvidai? Tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Zvinokonzeresa dambudziko rekukwira kwechikafu zvikuru munyika yeZimbabwe ndezvekuti Zimbabwe iri kutenga chibage, mpunga, gorosi, soya beans uye mukaka zvinosvika 500 million kureva kuti mamiriyoni 500 gore rega rega kubva kunyika dzekunze. Izvo zvinoteera land reform program yegore ra2000. Zvinoreva kuti vanhu vazhinji vakagariswa mapurazi nehurumende havasi kurima zvinogutsa nyika uye minda mizhinji iri kuradzwa kana kuti iri kurara zvinei nekuti Zimbabwe ine madhamu uye nzizi dzakawanda zvinoita kuti vanhu varime gore rese. Izvorevawo kuti mabhiriyoni emari ari kudirwa nehurumende kupa varimi kana kuti masubsidies ari kupiwa varimi haasi kuunza magutsa gore negore.
Vaboroma vatiwo
chikonzero chechipiri ndechekuti nyika yeZimbabwe inotenga mafertilizer nemachemicals anoshandiswa muminda kana kuti kurima kubva kunze. Zvichireva izvo kuti kukwira kwemitengo yezvinhu izvi kunoitawo kuti kurima mukati menyika yeZimbabwe kudhure uye chikafu chatinorima chidhure. Makambani aisigadzira mafertilizer kare akavhara kana kuti mazhinji acho ari kutatarika kugadzira zvinodiwa nevarimi vaakutounzawo mafertilizer yakubva kunze vongozoita vachitengesa masaga mashomani kana kuti padiki muno kureva kuti hatichagadziri mafertilizer sekugadzira kwataisiita makore akapfuura.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vatiwo kunze kwekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyaya dzekurima chimwe chapa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo ihondo yekurwiswa kweUkraine neRussia.
Makaona zvasvitika kuUkraine neRussia uko crisis iyo yakaitwa zvakare kuti mitengo yemacommodities akaita sana gorosi even mitengo yemafuta hongo in terms of mitengo yemafuta takaona kuderera kwayo but yakambenge yakwira zvakanyanyisisa saka zvese izvo zvinoisawo zvakare pressure muonawo zvakare kuti even in terms of overall inflation kukwira kwezvinhu in general muZimbabwe tiro pamusoro zvakare tichipa number 1 annual inflation yedu yemwedzi waAugust iri pa285%. Saka izvozvo zvinongotaura zvega kuti mitengo yezvinhu zvakawanda munyika kwete chikafu chega yanga ichikwira zvakanyanya in terms of yatinoti pachirungu annual basis or year on year basis.
Vaenderera mberi vachiti
of course tinofara kuti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta edzimotikari yakuti dererewo zvinobatsira kuunza petrol stability.
Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakamboti nyika yakakohwa pakuru nekudaro hapana achafa nenzara sezvo matura ainge akazara. Kunyangwe vaMnangagwa vaipa chivimbiso ichi, sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rainge richitenga chimwe chibage kuZambia neMalawi zvinonzi nevanopikisa munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Dini Blessing Zulu.
Chirongwa chedu cheLive Talk, The Connection, nasi tiri kutaura nevechidiki, nezvekuratidzira kuri kuita zvizvarwa zveZimbabwe kuNew York, zvichiti hazvisi kufara neutungamiri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vari kuuya kumusangano weUnited Nations General Assembly. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kusvika muNew York nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly, asi vachitambirwa nevanhu vari kuratidzira vachiti ngavasungwe nemhosva yekubata chibharo yavari kupomerwa uye kutyora kodzero dzevanhu. Bhanga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank raburitsa gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe ndiyo nyika iri kudhura chikafu zvakanyanya kudarika dzimwe dzose. Amai Emily Sikala, mudzimai wavaJob Sikala, mumiririri weZengeza West mudare reparamende, vambosungwa nemapurisa nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.